Maoni raundi kuti kusangana kwaita va Biden na va Putin zvangu yendirana nechitanga tichitarisirana hapana kuva nekutukana asi mumwe abuda achiti ndiye anzwika pane zvaanoda va Biden vari kuti ivo vasimbisa kuna va Putin kuti America ichange yakazvimiririra panhau dzecyber security vakativo vavaudza zvekare kuti America haisi kutarisa kurwisana nevamwe asi kuti America chakaikoshera kuvakazve ikonomi yeAmerica kubatsira vanhu vakaafektwa necovid-19 nepamwe chete nekubatsira zvemahuman rights.
VaBiden vati pane zvabataura here pamusoro pevanhu vakaita saAlexei Navalny nevamwe vanopikisa vaPutin muRussia?
Vati vaBiden vati vataura navaPutin nenhau yekudzvinyirirwa kunoita vanosapota maopposition politics muRussia.
VaPutin vanogara vachitauravo pamusoro pezvakaitika paparamende yeAmerica musi waJanuary 6 gore rino. Nyaya iyi yakataurwa here kuna vaBiden?
VaPutin wo vati America ichiri kumashure panhau dzepolitics vachiti ivo zvakaitika January 6 hazvife zvakaitika kuRussia. Vachiti ivo kuRussia vafe vakaona maorganization akaita seBlack Lives Matter nekuti vanotonga zvine zvakasimberera.
Musangano uyu munomuona sei muchienzanisa neimwe misangano pakati pevatungamiri venyika mbiri idzi?
One rangu ndeyekuti musangano wavaPutin navaBiden wanga une more organization. Ndinoona kunge vataura nyaya dzakadzika dzakakosha kupfuura zvaiitika pakati pavaTrump navaPutin.
Sokuona kwenyu, Professor Dendere, munoona sekuti musangano uyu uchachinja mashandiro anoitwa nevaviri ava here panguva dzavanenge vari vatungamiri venyika dzavo?
Kuti zvichanyanyisa kuchinja ukama pakati pavo vari vaviri here? Handionesi kudaro.